Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
ngana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri kurume 17 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu cha nasi
government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair ZITF all national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures until the threat of coronavirus recedes
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara chirwere checoronavirus nedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Vateri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva yehurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavirus. Mari yemunyika yoramba ichipera simba izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Ndiyo mimwe emisore na uzedu zanasi chiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Hurumende yatara nasi chirwere checoronavirus sedambudziko guru rabata nyika yose kana kuti national disaster. Uye ndo kukanzura zvirongwa zvakawanda zvinosangana vanhu vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus ichi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kustate house mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vaona zvakakodzera kutora matano aya nekuti nyika inogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo rati vemunyika dzakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa vati kutara coronavirus sedambudziko renyika yese kunoita kuti nyika ikwanise kuunganidza mari nezvimwe zvinodiwa kurwisana nechirwere ichi vati urongwa uhu huchange huchitungamirwa nebazi rezveutano Vamunangagwa vati zvipatara zvese munyika zvave kutarisirwa kugara zvakagadzirira kuongorora pamwe nekurapa chirwere ichi vatiwo hurumende iri kugadzira nzvimbo dzakawanda dzekuchengetera vanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus Vamunangagwa vati vese vari kuronga kuenda kunze kwenyika dzine chirwere ichi vanofanira kumbombena nzendo dzavo kudzamara zvinhu zvadzikama
In that respect, government has postponed The Zimbabwe International Trade Fair
Tambomisa Zimbabwe International Trade Fair pamwe nemhemberero dzeIndependence kudzamara tambudziko recoronavirus rapera
Vamunangagwa vati hurumende ichazoongorora danho iri mukati memazuva makumi matanhatu ari kutevera panyaya yezvikoro Vamunangagwa vati sezvo pasina kana mumwe chete abatwa nechirwere ichi zvikoro zvicharamba zvakavhurwa sezvo zvave pedyo nekuvhara asi vakati hurumende ichaongorora danho iri kana pane zvinenge zvaitika
In view of the fact that schools are only 2 weeks away from end of the first term,
nekuda kwekuti zvikoro zvasara nemasondo maviri chete kuti zvivhare, zvicharamba zvakavhura. Asi zuva rekuti zvikoro zvichavhurwa rini patemu yechipiri richaziviswa nekufamba kwenguva.
Vatiwo maofisi ese hurumende anofanira kutanga kuongorora vanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus.
In the same spirit, government encourages businesses and other establishments to do the same.
Rumende inotarisira kuti vemabhizimusi vachaitawo zvese zvinodiwa kudzirira kuparira kweutachiwana uhu pamwe nekuti vanhu vagare pakachena sezvo izvi zvakakosha pakuzvidzivirira.
Vati kunyange vatora matano aya, nzvimbo dzese dzekupinda nadzo munyika dzicharamba dzakavhurwa, asi vakati vachasimbaradza nzira dzekuongorora vanhu vanobva kune dzimwe nyika, zvikuru sei kunyika dzine utachiwana uhu. Vati vanhu vanofanira kuchinja maitiro nekuregedza kuita zvimwe zvinhu senzira yekuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Vatiwo kunyange hazvo pasina achabatwa nechirwere ichi, chave kutokanganisa nyaya dzeupfumi munyika zvekuti nyika inogona kutadza kubata zviga zvayo zvevision 2030. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vati zvaitwa nhasi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemutungamiri wenyika, asi vakati dai vatanga nekukumbira regerero kuvanhu vakatukwa negurukota ravo amai Opa Muchinguri svondo rapfuura pamusoro pecoronavirus. Dr. Madzorera vatiwo zvakakosha kuderedza uwandu hwevanhu vanoungana vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira coronavirus.
Chimwe chete chatatikumbira vari president vanatsa kutsanangura ndipo vataura kuti all hospitals and clinics put on high alert. Toda kuziva kuti zvinoreva here kuti mahospitari nemaclinic achapiwa mari zvokuti vaite basa ravanofanira kuita. Achapiwa here zvikwanisiro zvakafanana nepersonal protective equipment, zvakafanana nemishonga, zvakafanana nokuti vo vasevenzi vacho vadzidziswe kuti vanoita sei kana vanhu vanosuspektwa kuva necoronavirus vauya. Vasevenzi vachapiwa maincentive here okuti vave kubasa, nokuti basa ravo tinova vachibasa rine njodzi huru, vanogona kubatawo zvirwere. Saka vanofanira kupiwa hatingati izvo maincentive zvokuvakurudzira, zvokuvakuchidzira kuti varambe vachiita basa ravo.
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nekubata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumasere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguji.
Dziri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vanonzi vakabuda munyika nemusi wesvondo vakananga kuChina kunorapwa. Mutauriri wemutungamiri wenyika ava George Charamba vaudza sangano renhau reAFP nhasi kuti vaChiwenga vakaenda kunoongororwa navana chiremba vavo semunhu akamborapwako, asi vaCharamba vati vaChiwenga vakanga vachinzwawo kuneta mumazuva apera aya, izvo zvakaita kuti vasaonekwi kakawanda sanganisira kupurazi remutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuKwekwe, uko vaitarisirwa kuve munyarikani pazuva rekuona zvirimwa papurazi iri svondo rapera. Rwendo rwavaChiwenga kuChina runouya panguva yonyika nyika iyi yeChina yakabatwa nedambudziko rechirwere checoronavirus, icho chakanzi neWorld Health Organization rave dambudziko repasi rose. Izvo zvinoitikawo panguva iyo vamunangagwa vari kukurudzira vana veZimbabwe kuti vasashanyira nyika dzine chirwere ichi. Takundikana kubata vaCharamba kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avanzi vanga vari mumusangano. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vanoti vanoona rwendo rwavaChiwenga rwendo rwauya panguva yakaipa, sezvo nyika zhinji dziri kutoburitsa zvizvarwa zvadzo kubva kuChina nekuchira chirwere checoronavirus.
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyekuti vakaenda kundorapwa kuChina, asi sokuziva kwamunoita kuChina ndokuri kuita dambudziko recoronavirus rekuti vamwe vari kutobva ikoko vachitizira kunyika dzavo kuti zvichida utano hwavo nemagariro avo zvisanyanyovhiringidzika. Asi nekuda kwokuti vaChiwenga ndoona sokuti vari kushandisa ukama hwechiuto nezvimwe zvakadaro kuti vakwanise kupinda muChina vasina dambudziko.
Tinoona kuti vaChiwenga vanga vasiri kuonekwa mumakungano kana maiunganwa mazuva apera aya, ungava muratidzo here wekuti miri yavo iri kudzimbikana kana kuti kudzokera kwavo kuChina ingori nyaya yekuti vari kuenda kungonoongororwa semunhu akamborapwako?
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyekuti vakaenda kundorapwa kuChina vajonga nyaya yekuonekwa kwavaChiwenga mumakungano pane makunga kunga akawanda anenge achitaurwa pamadande mutande zvekurwara zviripo but kunewo zvimwe zvinotaurwa zvenyaya dzematongerwo enyika zvokuti vachivenga vanofanira kuita president nezvakadaro saka iveruzhinji havanatsi kuzoziva kuti zvii zviri kuitika tingangoti anoziva kuti mwana wembe anorwara ivhu
kushanya kwavachivenga kuchina kuri kuuya panguva yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakurudzira vana vezimbabwe kuti vasabude kunze munguva ino yechirwere checoronavirus veruzhinji vanozozvitora sei
tingangoti pane kakuvhiringika karipo zvikuru sei pakuedza kubatana nenyaya yecoronavirus kuti zvinosungwa nemutungamiri wenyika kuti zviitwe nezvinozoitika zvikuru sei kana chitarisa vari kumusoro maministers naivo purezidendi zvoita sekunge ivo havabatwi nechirwere ichi vamwe ndo vanobatwa nacho uye munoonawo kuti tiri kunzwa nyaya yekuti zvikoro zvinenge zvakavhurwa munoziva kuti temino iyi vazhinji vari kumasports nezvimwe zvakadaro saka vanhu vanenge vachingosangana saka tiri kureva here kuti kuchechi nekumoku ndokuri kuita kuti vanhu vatapurirane kuzvikoro havatapurirane saka zvinotinetsei kuti munatsoona gwara rakanatsotitwasa rokuti tiri kuda kurwisa coronavirus sei
havanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira vacharles mutasa vachitaura vari parunhare muharare nestudio 7 Judicial Services Commission inoti komiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti iferefete mutongi wedare repamusoro-soro resupreme court vafrancis bere yatanga basa rayo thomas chiripasi anoti panyaya iyi
mutauriri wejudicial services commission kana kuti jsc vabrian kiwane vaudza studio 7 kuti komiti yakaumbwa navamunangagwa kuti iferefete mhosva iri kupomerwa vabere yekupindira mune imwe nyaya yanga iri mumatare yatanga basa rayo vankiwane vati zvichabuda mutsvagiridzo iri kuitwa nekomiti iyi zvichaziviswa kana komiti iyi yapedza basa rayo vabere avo vakambomiswa basa vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapindira munyaya yaive pakati pekambani yehurumende yezimbabwe national roads administration kana kuti zinara nekambani yeframers enterprises inove kambani yehama dzavo zvinonzi vabere vakafonera gweta rezinara vaita indudzo vachivakumbira kuti zinara igadzirisane nekambani yehama dzavo avo panyaya yakanga iri mumatare vankiwane vati zvizhinji panyaya iyi havisati zvave kutaurika sezvo nyaya iyi yatanga kuferefetwa
hongu mutongi bere vakambomiswa basa nyaya yavo iri kuferefetwa takanzwa kuti mutungamiri wenyika vakasarudza komiti chaferefeta nyaya iyi bumbiro remutemo rinoisa pachena kuti kana mutungamiri wenyika aisa komiti iyi zvinenge zvaapachena kuti mutongi vanenge vamiswa basa izvi zvinongopera chete kana mutungamiri wenyika vakwanisa kuzotora mabudiro enyaya vachimisa munhu basa zvachose kana kumudzosera pabasa kana vachinge vapiwa zvinenge zvabuda mukuferefetwa kwenyaya iyi nekomiti
rimwe gweta remuharare uye vari munyori wesarudzo muMDC vajacob mafume vanoti mutungamiriri wenyika anekodzero pamitemo yenyika yekuumba komiti yekuferefeta vatongi sezvaitwa pana vabere
purezidendi muconstitution yedu iyo ane kodzero yokugadzira yavanoti iyo tribunal tribunal iyi ndo inoita basa rekuona kuti mhosva iripo here kana kuti haipo kana ikaona kuti mhosva iripo inopa recommendation kuna president kana mhosva isipo inopa recommendation yekuti munhu anga achidzokera pabasa nemamwe marecommendation yekuti kana zvine kutyora mutemo vanogona kuindiswa kumadzitare emhosva kana mamwe madzitare ekuti vadzosere zvavanenge vachinzi vakaresva idzi inyaya dzinotongerwa ndo maitiro adzofanirwa kuitwa
rimwe gweta uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vadouglas mwonzora vachitaura vakazvimirira segweta vatiwo semazivira avanoita vabere munhu anogona kuchenurwa nekomiti yakaumbwa navamunangagwa iyi
sokuvaziva kwandinoita justice bere munhu anoziva basa rake reujaji ende munhu hunhu hwekuti akanga akwira kuenda pachinzvimbo chekuita mujaji mukuru weku Supreme Court. Saka ndinovimba kuti zvinhu zvichabuda zvakanaka, ndinovimba kuti pachaitwa zvinhu nemazvo. Asi chandoda kuti ndikuhomekedze ndichokuti kana pachinge pasaitwa tribunal zvinongoreva chete kuti judge wapomerwa mhaka, hazvirevi kuti vakaipara.
Rimwe gweta vaobeishava vati havaone pane mhosva yenganzi yakaparwa navabere.
Mutongi bere munyaya iyi havasirivo vari kuenzanisa nyaya pamberi pedare, havasirivo vari kutonga mhosva iyi. Nokudaro havana chekuita maringe nemaperero anozoita nyaya. Mutongi bere havana zvekare kufurira mutongi ari kuita nyaya iyi kuti ape mutongo wakarerekera kurutivi rwehama yavo. Mutongi bere vanonzi vakataura negweta kuti rione kana nyaya iyi ichikwanisa kugadziriswa nechimbi chimbi kuti hama yavo iwane mari yayo yaizoibatsira pakuripa miripo kuchipatara. Zvekare handioni paine chakashata panyaya iyi.
Vabere vati pachavo havasi kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo achiri pakati pekuferefetwa. Vabere havazi mutongi wematarehedzi mhosva wokutanga kupomerwa mhosva yakadai. VaBenjamin Paradza vakambopomerwawo mhosva panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakatiza munyika nyaya yavo isati yatongwa, vachiti vakanga vachishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Mumwe mutongi vachausungwe vakambopomerwawo zvakare mhosva yakadai asi vakawanikwa vasina mhosva. Tribunal iri kuferefeta vabere ine vanhu vatatu vanoti vasimbi mubako, avo vaimbove mutongi, magweta anoti vatakawira nzombe naamai Rekai Maposa. Vamubako avo vakagadzwa sasachigaro wetribunal iri svondo rapera vakati havazivi kuti vanoda nguva yakawanda zvakadii kuti vapedze basa ravakanzi navamunangagwa vaite. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yakurudzira Iran nhasi kuti iburitse zvizvarwa zveAmerica zviri mujeri munyika iyi. Panguva yechirwere checoronavirus chiri kunze chiri kubata vasungwa vakawanda majeri emuIran. Vanhu verudzi rwechihindu muNew Delhi kuIndia vamwaya pauda mumhepo pamwe nemvura vachipemberera zororo rechitendero chavo reHoli. Asi mufaro uyu hauna kuenderera mberi zvakanyanya semamwe makore nepamusana pekutyirwa kwechirwere checoronavirus. Zimbabwe riri kushaya simba zvakanyanyisa zvekuti nhasi ranga richitengeswa nemadhora anosvika 46 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Izvi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru sezvakaburiswawo neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats nezuro, ichiti kukwira kwemutengo wezvinhu kana kuti inflation kwainge kwasvika pazvika ma540 kubva muzana. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuitika izvi munongedzo wekuti nyika yananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushaya simba kwedhora kuri kukonzerwa nezviri kuitika pamusika mutema uye mitemo yehurumende isina kujeka. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova zvakare mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vanotivo havasi kushamisika nekushaya simba kwedhora remunyika uku.
Varemerwa de-dollarization haise yakasucceeda nemafactors atinombotaura aya ekutaura kuti vanhu ava waka kurumbiza kuda kuita dollarization tisina ma conditions acho so hapana chinobuda ma price arungo kwira ni ma price arikuramba akangoitwa ma US dollars iko zvino vana zvina store vachatombonyara manje vabva ngotaura kuti hano icha mari 20 US dollars kana usina 20 US dollars undipawo ningi undipawo $800 pachena maskati chai.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kuri kuomesera vashandi zvakanyanya.
Takataona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, sikuona maprices achikwira, chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. Asi mihoro yevanhu haisi kukwira. Tingatarisa masekta zvakawanda zvavakatenderana kuti vanopanana maminimum wage zvavakatenderana akatosara kumashure masekta zvakati wandei.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remuZimbabwe.
Vanhu havana confidence necurrency yacho, ndozvimwe zvekukodzera kuti idone. Uyewo kuti zvimwe zvifungo zvaifanira kunge zvichiitwa zvekudzikisa money supply nezvimwe zvakadaro hazvina kunge zvakafamba zvakanaka, saka currency yedu kuramba ichidonha. Nao kana currency ikaramba ichidonha zvinoomera vemabhizinesi.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kugadzirisa dambudziko iri.
Munoyeuka kuti iwo Minister weFinance and Economic Development pamwe chete naReserve Bank vakaita statement yakanangana nekuti vaite stabilize nyaya yeexchange rate iyoyo yamuri kutaura nezvayo, pamwe nekugadzirisa zvimwe zviri muekonomi yedu zvinoita kuti pave nestability. Saka iyoyo nyaya iyo yamuri kubvunza ingi statement iyo yakaitwa na Minister weEconomic neFinance and Economic Development inotaridza kuti hurumende inogara yakatarisana nedambudziko iroro uye ichitsvaga manzira dzakasiyana siyana dzekuti igadzirise chidanho ichocho.
Muzvinafundo Mugano vanoti vane maonero akasiyana panyaya iyi, vachiti zviri kuedza kuitwa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube hazvikwanise kugadzirisa dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika.
Inflation dambudziko ranesa Zimbabwe riri kukonzereswa nemarate ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Marates musika wemari mutema ari kukwira nenhau yemadistortions ari kuitika mumaketi, zvekuti peturo yekuzim dollar garage iri kuita $18 per litre, zvinoreva kuti yakafanana ne 45 cents. Tatitarisa rate yekublack market, tiri kuona futi zvakare kuti magaraji mamwe akapuwa mvumo yekutengesa peturo nemaus vasina mari yacho yekunotenga peturo yacho. Saka vari kupinda mumusika mutema wemari unotenga futi foreign currency kuti vatenge fuel vakatotengesa nemari $1.43. Saka zvaakuita nezvekuti marates ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Saka hurumende iri kutadza kurwisa inflation nekuda kweexchange rate. Hongu vakaisa komiti yeexchange rate task force but haishandi komiti iyoyo, nekuti munhu wese paari ari kuchinja mari unoti kuonzi kuomesa mari nekuti mari haichina simba. Saka kudimanda kuita vanhu maforeign currency kuti vaone kuseva mari dola yapera simba kuri kukonzera kuti marete akwire zuva nezuva, zvokonzera kuti mitengo ikwire.
Aka ndeke kutanga Zimstats ichitenderwa kuti iburitse kuti mutengo wezvinhu wasvika papi mushure mekumbomiswa kuita izvi muna Nyamavhuvhu gore rapera negurukota rezvemari. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kare kuti hapana kudududza pakushandisa dhora remunyika sezvo chiri chidadiso chenyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kuteya nzou neriva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mashoko akaburiswa nehurumende yeAmerica yekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu ari kutambirwa sechokwadi nevarwiri vekodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vanoti mashoko aya anotsinirwa nechirongwa chavakaburisa gore rapfuura icho chinonzi The New Dispensation. Mike Hove weStudio 7 abata vabere kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Mashoko mazhinji ari muripoti iroro rakabuditswa nehurumende yeAmerica, mashoko atinowirirana nawo. Mukatarisa mastatistics ari muripoti iroro, mastatistics takabuditsa isu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights NGO Forum. Pane ripoti ratakabuditsa gore rapfuura iroro ra2019 ranga rakanzi The New Deception, richitonongora kuti hurumende yava Munangagwa ndezvipi zvayaita pakuremekedza kodzero dzevanhu kana kuti pakudzidzwa kora. Ende ripoti iroro rakabva rabudisa zviri pachena kuti mamiriro ekunze pamusana pekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu atonyanya kuipa kupfuura zvaanga ari panguva yava Mugabe.
Tichitarisa zvakaitika makore maviri apfuura uyezve gore rapfuura, apo pakaitika mhirizhonga pakapfuurwa vanhu nemauto, tinonzwa nyika dzakafanana neAmerica uyezve masangano akafanana neEuropean Union achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise nyaya iyi nemazvo. Vakabata zvekare nyaya yezvekutsakatika kuitaidza mara. Nemaonero enyu, mungati hurumende iri kushanda nemazvo mukugadzirisa nyaya idzi?
Hurumende haikendenge pamusana penhau yekodzero dzevanhu. Mucharangarira kuti mushure mekunge vaMunangagwa vachangotora chigaro vakaumba komisheni iya inonzi Monsanto Commission kuti iongorore nhau yekupfurwa kwakaitwa vanhu muna August 2018. Komisheni iyi yakabuda nezvakati wandei zvasingati marecommendations. Hurumende haina chayakaita pamusana pemarecommendations aya. Sangano irori reMonsanto Commission rakatogurudzira kuti mauto iwaya ane chekuita nekuurawa kwakaitwa vanhu musi wa1 August vanofanirwa kunge vachiinvestigetwa vachimiswawo zvekare pamberi pedare. Hurumende haina kana chimwe chete chayakaita. Mushure meizvozvo takatozoona kuti vakatopromota ava vatova mumiririri weZimbabwe kuTanzania, kuti munhu azonzi mumiririri wenyika zvinoreva kuti ane mavalues anoalaina nehurumende. Saka kana munhu akaindiketwa mukuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August zvinoreva here kuti ndiwo mavalues hatiri kuti vange vachikurudzira pakutemerera kwavanoita? Saka hationi kuti hurumende ine hanya nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tine hurukuro yatakaita nevechidiki vebato reZANU-PF. Ivo vanoti zviri kutaurwa neAmerica hachisi chokwadi, uyezve hurumende yavaMunangagwa iri kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu. Tipewo maonero enyu.
Handifungi kuti vechidiki veZANU-PF vakariverenga ripoti ratitaura nacho, nekuti mashoko ari kutaurwa nehurumende yeAmerica havasi kungoanhonga kubva mumhepo. Ukanyatsonoverenga ripoti irori iri rinokota masangano ari munhu muZimbabwe anoita zvekodzero dzevanhu.
Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai muZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM papeji redu reFacebook reVOA Shona. Nhasi muchirongwa tichange tiine hurukuro nevechidiki vanorwira kodzero dzevanhu pamusoro penyaya yezvekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Hurumende yeAmerica yakaburitsa mashoko ekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Tipewo maondo renyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nhasi manheru na8 PM papeji redu reFacebook reVOA Shona.
Sezvongwa yatapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotara chirwere chekoronavhairasi sedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva iyo hurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavirus. Mari yemunyika yoramba ichipera simba, izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mbimbitho 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse umbukiso wezokuthengiselana owezitf leminye
sikhuluma ukuthi wakhona i-patriotic act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga yehe asiyali ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama true abductions not ama fake abductions
abeqembu elizibiza ngokuthi yi-broad alliance against sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho owezimbabwe patriotic act njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyi kwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathelo zindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemichado kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyele okwenyanga ezimbili ezilandelayo, wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe putumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Company has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende selulungisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Wabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana lemali sokukhangelenayo lokulwisana lo mkhuhlane lo kanye lendlala. Imbuthano yabantu abedlula ikhulu egoqele ukukhonza lemishado izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zendaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi bayakujabulela ukumiswa kombukiso kwezokuthengiselana owe-trade fair lo mthimba kazibuse. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxelo kansila waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo mibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakala elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqakathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqakathekile ukubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabelwa ukuthi ungamemetheki ngoba ingozi esilayo enkulu. Umsebenzi kahulumende asokuvala izikolo, asokumisa imbuthano, yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokuthesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje, sibone ukuthi unganxa ungena emabhoda akithi, the only thing that they test you is a temperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angayangasiwo temperature. So yikho uhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lo usenze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalomkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalomkhuhlane. Okwenza bethithibale kakhulu ukuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Molo umkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acatsha ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu abazihlalele nje mahlayana ngoba umkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo bakhahlamele kakhulu yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi independence bedluliselwe phambili.
Umnumzana Mlandu Ncube ngukansila wakoBulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization inhlanganiso yezempilo emhlabeni ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho ke akulanto emangalisayo ukukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka, elilokwehluleka okungaka, elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbi coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube le ngozi evelileyo. Njalo kawulinde izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutsha izinsuku zezikolo. Uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuye lesikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane uyabe usudlule emhlabeni. Ingozi ke inkulu, kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imibuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo i-World Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi esingaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sezisiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lomonakalo.
Lowo ke bekungumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lenthathe lezindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso oweZimbabwe Patriotic Act. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomidi yedale lephalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngummeli wemakhonde uMnumzana Kindness Baraza. Abekomidi le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcini sihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tiri kukumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zvanalezo. Sicela vajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kuminyaka eyi-25 kulaba batholakala belomlando. Ngemva kwale minyaka sithi thina ma ethe wasiqeda isigwebo sakhe akumelanga atholise ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salinkoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bebizela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe, ama-journalists abazabe bepainta ilizwe ezifu libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingekungamanga ababeyakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi khona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yeye asiyali ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomidi le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-watch industries bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babetsabangela ukuthi uhulumende kayisozi survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa olilunga ledale lephalamende elimela iWange Central, uMnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabe mele siyicubungule indaba enje. Aso ndaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthini imeli yebantwini ithukele ebandla. Ngoba singayekela ihamba injalo so ngathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulo mahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe and njengemember of parliament umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonoko.
Umulukele uthi lo kungasimthetho omuhle kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lephalamende lapho usulethiwe.
Umthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe. So ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isithelenzi sokuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lephalamende anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo sijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli wakweMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhazi yehlule. Kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF
lamankampani adlelana laleli bandla uhulumende weMelika uhleze sitho ukuba kungumthwalo kaHulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphatha amandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo. Wamukelwa ngenjabulo ngabalela ilungelo loluntu elizweni. Besithi akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamoyi umnumzana Robert Mugabe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe loSteven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Mehluko phakathi kukaRobert Mugabe noPresident Emmerson Mnangagwa kaka ngokubona kangako. Xa sikhangela uPresident Emmerson Mnangagwa sithi uwathi kuphambili lokamongameli Robert Kakaina empireni yetu izalo zezifunde sike namhlanje azange sibe kuthiwa kathi eZimbabwe kudifile umntu wafa xa wethi wobedemonstrator. Kakani kumende kaka-Emmerson Mnangagwa kuthe ngela minyaka engene ebukhosini wafa abantu abedlula ithumi. Kakana njalo ama-evidence enzakala January ama-demonstration to France issue nakale iresponse eyenziwa ngurhulumente kaka-Emmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele ZANU-P F yena uthi okushiwo ngurhulumente weLemelika akusilona iqiniso. Uthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni. Ukubona njani lokho?
Ngathi inkulumo yabo bahle beyikhuluma kuza thatha isikhathi esithi khathi sesingena mnyaka wesithathu sithetha amatomu angazi bana yena uza kulungisani isikhathi awathi sizathatha isikhathi eside kanganani. Funa umuntu angabusa ukomnyaka kulo mehluko sibe kodwa nxa ungala lokhu usengeze ububi inyaka isiloku isanda sesingazela themba la ukuthi sizaluwa ngaphansi kobukhokeli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela i-commission yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle-kahle kuyini okwayenzakala. Ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ubona isele nxa lintshontshile lenza auto cover lesithiwa into yenziwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo nxa sikhala constitution lokukhipha amasosha ahlambanile lenza calm down i-violence yesenzakele abantu bazodutshulwa yena nguye ucommander chief of defence alokuthi wena nxa ungu-chaptain we-team iqembu labo lingadliwa nguye abu-responsible for that angeke athize akwazi ukuthi abantu badutshulwa ngobani. So upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. It has stated that commission of inquiry that is why you waste of time. Bevu Glimari actually started one.
Uphosela amazwi akho okugcina phezu kwawo lolu daba.
Namazwi ama okugcina njalo engihlala ngiwakhuluma ngingathaba kakhulu nxa uhulumende waseZimbabwe ngamphathela njengoba nje ithambo likayitshaye Samara xa bamdlala maye sakuphila sangasithengesa ukuthi lapha kodwa wasamfunta angene eZimbabwe. Ngingathaba kakhulu siyembona lapha kuzomithetha.
Silokhu sikudaba lunye lukaZamara siyezwa abebandlele ZANU-P F bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi kaMgabe uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uZamara yena ungaphi. Ungathini ngalokho?
Ngathi ngesikhathi sana ozongupresident okwamanje yeke ngu-minister of justice ngiye sahamba siyamnika i-petition sitela ukuthi basingisidile udigneta eZamara. So akekho into enjinjayo waphuma lapho wasuka ku-defense wangela ku-midfield. So uyakwazi ukuthi ahambisa njani indaba kayitheta.
Lowo ke ngumnumzana Stephen Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxa lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthokazo omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalola amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisanda ukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Mthokazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abasemelika ukubana bahlale emzini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezenotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla, njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Sesive esingabantu esikhethakwe-experience kudala sisasebenzisa imali yamaqini. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesiqedela sisebenzisa ngokunobhiyela zitsheki or amatavela zitsheki obaaziningi. So as long as i-politics yelizwe ingahambisani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga. Ilokhu i-stress i-value sikansikayo ukuthi imali yethu ibe stable, ibe yimali ele-value ikuthi kulungiswe indaba zombangazo. So akusoze kudintshe lokho nje. Okuyabe kusenzeka ukuthi yabe silokhu sisebenzisa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana, uyamenda kuvuleka phana, but inkinga yokuthi izigamba lakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu. Imali lokhu ihleka ngenxa yemisindo ekhona. Isikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto utitanjani ngakho imali. Abantu abayifuni ngoba ekugcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Edwin Dlovu ongusomabhizinisi uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala ukuthiwa i-bond note liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa ebuseni, ungathi uyashintsha i-rate yalo liqathanisa lerandi le-US dollar uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo. Liwa nsuku zonke. Ubuso khangela ke lempahla ezitolo lapha abathengisa khona ke ngalo ke idola lelo kuthiwa i-bond, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-tax, kodwa ke ezitolo ezingane abantwana abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenzeka ukuthi babize intengo yabo ke ngenye yedola, ukuthi usitsho ukuthi hayi yesidola yilayo bese bekhakhuletha ke bekhangela ke irate yalelo langa ke yiyo iprize yabaza kutshaja yona. Abasatshaji ke ngayo izimdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngike angena nje ezitolo ngidinga ke itshaja yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hhayi nxa ungelayo singakubizela 400 or 500 ngebhondi okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla wedola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale dayoda abanye bayala. Sokulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini leyo bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukutheka ukuthi bakoda izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkotokotweni abasayithathi imali naleyo sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuzisolodinga ama-coins mba amarandi ukuze kwanisa ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi yes lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu somele adinga imali ayithenga leyo i-foreign card ngamarandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi alesi athenge impahla phandle kwele nxa umuntu odala. So sokulokunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali into bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikhesheshe khona kabanayo. So sokulokunzima ngapho umuntu angazathi ngiyamukele ikhokheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Nala wonke umuntu kathesi phosese sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu sebephila ngokuyawoda impahla ibathengisa.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. UMongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba uhulumende ule mizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebesihamba lazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.